Masikata kanaka vatereri, tunosangana zvakare masikata anhasi uri musi wechishanu zvita 15, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wechimbi-chimbi webato riri kutonga reZANU-PF uri pakati izvozvi muHarare, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitarisirwa kudomwa zviri pamutemo semutungamiri webato iri pamwe nekuti ndo vachamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya. VaMnangagwa votarisirwawo kudoma munhukadzi semumwe vatevedzeri vemutungamiri webato pamusangano wekongresi yechimbi-chimbi uri kuitwa muHarare mushure mekunge ivo vatorawo mhiko yekutungamira bato. Chikwata chenhabvu cheDynamos chinopa mvumo kumurayiridzi wacho Lloyd Mutasa yekutenga vatambi vaanoda mugadziriro yake yemwaka wegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wechimbi-chimbi wekongresi webato riri kutonga reZANU-PF uri pakati izvozvi muHarare, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitarisirwa kudomwa zviri pamutemo semutungamiri webato iri pamwe nekuti ndo vachamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya musarudzo dzemutungamiri wenyika. Mutoro wedu wenhau Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu watanga vaMnangagwa nemudzimai wavo vachisima muti paRobert Mugabe Square apo pari kuitirwa musangano uyu. Sachigaro wevakarwa hunde yerusununguko vaChristopher Mutsvangwa vanoti zvinofadza kuti musangano uyu unoitika apo Zimbabwe yakasununguka kubva kuutongo hweudzvanyiriri hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMutsvangwa vanoti vari kufadzwa chose nemufaro une vanhu vari kupinda muCongress.
Aiwa, tiri kufara zvachose, vanhu vari pano vari kunakirwa zvikuru nenzira kuti vakangosununguka kuti nyika yedu yasvika pane chimwe chidanho.
Nhengo yedare reparamende zvakare vakarwa hunde yerusununguko vaJoseph Chinotimba vanoti Congress iri kufamba zvakanaka, asi havasi kufara nenyaya yekuti vemupata vanopikisa vari kuramba vachikurudzira kuti nyika irambe yakatemerwa zvirango zveupfumi.
To tell you the truth, Zimbabwe tiri kukanganisa somewhere. Isu wana Chinotimba, we are not corrupt people. Ma corruption people like wanabiti wanoti ni kanayadai wanenda kuna na America wanoshika wakutaiwa zorera zvinhu zviya zvataka mukumbira is very very dangerous.
VaChinotimba vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti musangano uyu uchabuda nechisungo chinoomesera vanoita zveuori.
Munhu wese anoitwa kurapusheni ngaabatwe, munhu akaba mari ngaabatwe, mabasa ngaaoneke.
Musangano wanhasi wakange wakarongwa nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasati vadzingwa basa nemauto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya zviri kuitika kuCongress yeZANU-PF, vaMnangagwa kana vadomwa zviri pamutemo vari kutarisirwawo kudomawo munhukadzi vanove amai Opa Muchinguri Kashiri semumwe vatevedzeri wavo mubato. Izvi zvinotevera chikumbiro chakabva kuboka remadzimai eZANU-PF chekuti vanotarisirawo kuti mumwe vatevedzeri wemutungamiri wenyika ave munhukadzi sezvakanga zvakaita muna 2014. Kuti tinzwe zviri kuitika kumusangano uyu, tabata mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi uyo ari pamuzinda weZANU-PF pari kuitirwa musangano. Tinokutambira nemufaro Thomas Chiripasi.
Tinotenda Jonga, zviri kuitika kuno ndezvokuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachangobva kupedza kutura mashoko avo ekubvura musangano wechimbi-chimbi weCongress yeZANU-PF zvichitevera kusvika kwakaita vaMugabe basa. Vachitora mashoko avo vaMnangagwa vatenda zvikuru mukuru wemauto General Constantino Chiwenga nebasa guru ravakaita zvakazopedzisira zvaita kuti vaMugabe vasiye basa, uye vatendawo vaimbova varwiri muhondo yerusununguko vanofanira vanofanira kucherechedzwa zvakasimba uye vane basa guru rekuita kuitira kuti musangano wavo urambe wakasimba uye Zimbabwe irambe ichienderera mberi. Vamunangagwa vasorawo zvakare chikwata cheGeneration 40 changa chitungamirirwa namai Grace Mugabe nevamwe vanosanganisira vakazokuwerena naJonathan Moyo. Vashi vanhu ava vanga vakudzosera zvakarwirwa neveruzhinji kumashure kuburikidza nezvavanga vachiita zvanga zviita kuti mumusangano weZANU PF uite kunge wapindwa napongwe. Vatoriwo mukana uyu zvakare kudzivirira kuti tsarudzo chaitwa munguva yadzanga dzichingofanira kunge dzichiitwa uye tsarudzo idzi dzinofanira kunge dzichiitwa zviri pachena. Vataurawo zvakare kuti vachazama kugona napo kuti vasanyanyotungamidza nyaya dzezvematongerwo enyika mberi vakatisiya nyaya dzekusimudzira kwaupfumi hwenyika. Vachitiwo zvakare zvakakosha kuti Zimbabwe inge ichidyidzana nedzimwe nyika.
Ko panyayawo yekutarisa remangwana renyika, vane zvavataura here zviri kurongwawo neibato zvavari kutarisira kubatwa?
Vamunangagwa vativo vari kuronga zvinhu zvakakomba zvokuti munhu wese anofanira kunge achibatana nevamwe mumusangano wavo pamwe nehurumende kuitira kuti upfumi hwenyika husimukire. Vataurawo zvakare kuti vachange vachibatana nevamwe vanhu vari pasi rose bazwe isimukire. Havana kuita sezvaiwanzoita vaMugabe makore ose kuti pose pavanoita musangano yakadai vanotsoropodza mapato anopikisa akaita seMDC inotungamirirwa navatsvangirai. Chinova chinhu changa chichiri kuzivana nevanhu vanga vari pano pamusangano. Vatakatitaurawonawo zvakare vaa vachiti amai opa muchinguri kashiri vanogona kuzwawo mumwe wevatevedzero vamunangagwa, asi pari zvino havasati vadomwa zviri pamutemo. Asi vava vanhu vari pacongress pano vari kuti ivo amai muchinguri ndoumwe wevanhu vangangove mutevedzero wemutungamiriri wenyika. Pakatariswawo nyaya yekuti madzimai ari kukurudzira kuti kuve nemunhu achange aviri mumwe wevatevedzeri wemutungamiriri wenyika.
Ko ndianiwo ari kutarisirwa kuti angadomwawo kuve mumwe wevatevedzeri wemutungamiriri webato kuvanhurume?
Pane mazita akati wandei, vamwe vevari kutaurwa ndezvavadhumiso Dhavengwa vanove vari kutungamirira bato rezapo pari zvino, asi vamwe vari pamusangano uno vanga vachiti zvinogona kunetsa kuti vadhavengwa vadomwe semutevedzeri wemutungamiriri wenyika sezvo vakabuda muZANU PF vave nebato ravo. Kozotiwo mumwe ari kutaurwawo nezvake kunzi angangodomwa ndivatimbo muhasi pamwe chete navaobet mpofu vanova ivo vakafanobata matomo pari zvino emunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANU PF.
Ko vamwe vanombotaurawo zita ravachivenga tiri kumbonzwawo richipinzwawo zvakare mudariro, pane vari kumbotaurawo nezvazvo here?
Vamwe vambende vachiti ivo hazviite kuti vachiwenga vange ivo vachadomwa kuve mutevedzeri wemutungamiriri wenyika pari pamusana pekuti zvinozoonekwa sekunge masoja ndiwo ave kutonga, asi vamwevo vanga vachiti nebasa guru rakabatwa navachivenga zvinokodzerawo zvakare kuti vamunangagwa vavadome kuvaita mutevedzeri wavo. Vamwewo zvakare vanga vachitaurawo kuti vasimon kayamoyo vanove mutauriri wezanu PF pari zvino ndeumwewo wevanhu vanokodzera chakatarisa vakuru vangava vari kubato rezapo pavakabatana muna 1987 vachidomwo anokodzera mutevedzeri wemutungamiriri wenyika.
Ko pane vainyarikani kana vakakokwa kubva kunze kwenyika ndevapiwa ungataurawo vapinda musangano?
Pane mapato akati wandei atumira nhume dzavo anosanganisira bato reswapo rekunamibia vakatumira ANC variko zvakare kune vekucommunity party yekuchina. Ndinangoti mapato akapinda munyaya dzezvehondo mazhinji muno mudunhu riri kuchamhembe kweAfrica ari pano pamusangano wecongress achitsigirana neZANU PF achionawo zviri kuitika nehurumende itsva yava kutungamirirwa navamunangagwa kuti ichange ichifambisawo basa sei. Tikatarisawo zvakare ndichaona kuti pane vemabhizimusi zvikuru sei vekuchina vazere pano pamusangano uno vanga vachitaura nevamwe vakuru vakuru muhurumende
aiwa
zviva zvedu zvanga zvichitaurwa pakati pezvikwata
zvedu. Tinotenda zvikuru Thomas Chiripasi. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi ari parunare kuri kuitwa musangano wezano PF muHarare. Zvichakadaro, vemabhizimusi vari kupindawo Kongresi yezano PF iyi vanoti vari kutarisira kusimudzirwa kwezvemabhizimusi nehurumende yezano PF ichitungamirwa navamunangagwa. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe wana muzvina bhizimusi vapinda muExtraordinary Congress yezano PF ndiva Goodwills Masimirembwa. Vamasimirembwa vanoti vane chivimbo chekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vachaenderera mberi nekurwisa uori pamwe nekusimudzira vemabhizimusi.
President vakataura kuti havadi corruption, vanoda kuti vanhu vawane mari dzavo mumabhengi, vanoda kuti ikonomi isimukire mabasa avepo, vanoda kuti nyika ino upfumi huvandudzwe. Zvakatotanga munoona chiya chinonzi rate yeforex iya. Musi iwoyo chakabva chadonha kubva kwachanga chasvika kuma800 dzakaenda pa30 ivo vanoita basa rokutengesa mari ava. Saka muri kuona kuti zvinhu zviri kunaka. Iko zvino machina akaunza $220 million, Afreximbank $1.5 billion. Saka zvichasimba zvichingotapira saizvozvo zvichienda mberi.
Mumwe muzvina bhizimusi vari nhengo yeparamende yedanga mvura Chikanga vaIsau Mupfumi vatiwo vane chivimbo chekuti gungano rezanupf iri richaunza kugadzikana kunhengo dzezanupf. Vamupfumi vati vanoda kuti hurumende iratidze vemabhizimusi vekune dzimwe nyika kuti vasununguka kuchiuya munyika.
Tiri kutarisira kuti kongresi yedu ichabuda nenyaya yakatarisa mabhizinesi, tichitarisa international community kuti ichauya kuita invest muZimbabwe, tichidzokera upfumi hwedu patentiri semaZimbabwens.
Nhengo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaGoodson Nguni vati hurumende yavamunangagwa yakavapa masimba ekurwisa uori, izvo zvavanoti vaikundikana kuzadzikisa pahurumende yavamugabe.
Zveuori zvese zvaakupera. Ndokupa vanhu vemabhizinesi vakaba mari vakaendesa kunze kwenyika vakapuwa mamwedzi mitatu kudzosai mari dzacho. Zvinoita kuti basa redu rireruke, zvinoita kuti vanhu vave netarisiro yekuti zvinhu zvaakuchinja munyika. Bhoti tairambidzwa kusunga maminista. Uyu purezidendi akati taiwa anenge akapara mhosva ngaasungwe. Saka zvakataurwa nemukuru wenyika zvinotatagidza kuti zvinhu zvachinja. Ende vanhu vese vanofanira kuti vafare nenyaya yekuti uori hwese hwaakupedzwa.
Gungano rezanupf riri kutarisira kugadza vatevedzeri vemutungamiriri wenyika kuti vachifambisa basa rehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mumwe vari kumirira mubatanidzwa weMDC Alliance vari kushanya muno muAmerica vatenda yebiti vakataura zvakanyanya pamusoro pezveupfumi nekuumbwa zvakanaka kweupfumi hwenyika muZimbabwe. Izvi vakazvitaura pamusangano wakakokerwa neZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZEDNA nezuro muno muguta reWashington DC. Ngatinzwei hurukuro yavakapa kuna Ivans Zininga weStudio 7.
Ndanyanyo taura nenyaya dzezveupfumi kuti upfumi uyu tingahubate sei. Ndataura kuti chekutanga ngatigadzirisei nyaya dzekunyunyutisana, dzekutsamwisana, dzekurwisana. Politics dzedu dzine humupimbindoga, politics dzedu dziri exclusionary. So ndataura ini kuti tisatataura nezveupfumi, ngatigarisanei, ngatigadzirisei politics dzedu dzakashata. So assuming tagadzisana politics dzedu, taenda kusarudzo, vanhu vasarudza hurumende yavanoda, ngatisigadzisai nyaya yeupfumi. So chekutanga chiri chakakosha paupfumi inyaya yekuti mabhuku ehurumende abalance, nekuti chirwere chaitika kuZimbabwe ndechekuti vanhu vanodya mari kunge mushongo wemusana. Vanhu vanodya mari zvisina tarisiro kuti mari yacho iri kubva kupi. Saka tekeda kuti nyaya dzemari dzibatwe mushe nehygiene. Tikawana 10 cents tinospenda 10 cents. Zvandai mbotaura paini chirungu kuti we eat what we kill.
Right.
Let's go back kunyaya yekubalansa mabhuku. Todzosa inonzi pachirungu macroeconomic stability handizvoti pachishona inonzi chii. But zvakakosha kuti tidzoke nyaya yemacroeconomic stability. Chechipiri ngatikudzei economy. Economy ngaikwire vana vawane mabasa. And kwatiri ku MDC Alliance. Tino propose kukwidza economy at the rate of 7% pagore. Patanga tiri mu government of national unity taka achieve growth rate ye 7.5% pagore. And muchiri kuyeuka mukoma kuti mugore ra 2011 taka toita reach growth rate ye 11.9%, which was the highest in the world. So tirokwasa kuzviita. And tikakwasa kugrowa economy at the rate of 7% per annum. Zvinoreva kuti muchinguva shomanene yakafanana ne 12 years teke tatone $100 billion economy. MuAfrica teta number 3, musapusare neAfrica teta number 3 kumashure kweSouth Africa neAngola. Chechitatu vanhu ngavawane mabasa. Vana mabasa. Nyaya dzemabasa dzakakosha, nyaya dzemastructural reforms dzakakosha, nyaya dzekukwira nyaya dzekusota nyaya yezvikwereti, sovereign debt yeZimbabwe yakakosha. Nyaya dzakakosha inyaya dzezvakare dzekuti vake mugwagwa, tivake madhemu, dzinonzi pachirungu gross capital formation.
Avanga vari mumwe vatungamiri vari mubatanidzwa weMDC Alliance vatendai biti vanotungamira bato rePDP vari muWashington DC.
Vatereri veStudio 7 tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 15580 ne 6080 kHz pa shortwave. Vamwe vanofamba nedzimotokari vanoti vari kushungurudzwa nemasoja pamaroadblock vachiyambirwa mavhotero avanofanirwa kuita gore rinouya. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vafambi ava vanoti vari kunyanya kushungurudzwa paroadblock iri patoget iri pedyo nekamba yemasoja yeIngom mumugwagwa unobva kuHarare uchienda kuChirundu. Vafambi vanoti vakamiswa vanobvunzwa zvitupa, kana vaburitsa zvitupa vanobvunzwa kuti vachavhota here, voyambirwa kuti vavhote zvakanaka nekuti vakatadza kuvhota kana kurovera bhora musango masoja akagadzirira kuzopindira sezvavakaita pakadzingwa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Masoja aya anonzi haataure kuti kutadza kana kugona kuvhota ndekupi kwacho, asi fungidziro ndeyekuti kusavhotera mutungamiri webato reZANU-PF kutadza kuvhota. Kurovera bhora musango mutauro wakapiwa chiitiko chekusavhotera vaimbo vemutungamiri wenyika vaMugabe apo vakakundwa nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai musarudzo dzemuna 2008. Amai Margaret Chatikobo mumwe wevanhu vakayambirwa nemasoja paroadblock nezuro.
Tasvika patoget kombi ndinovayamiswa tikubva kuHarare. Buritsa zvitupa, ndipataburitsa zvitupa. Anga ari kunze kwekombi achiona zvitupa nepamahwindo. Ini ndanakagara kubackseat. Buritsa zvitupa, ambo ndobva ndaburitsa zvitupa. Ndobva ati, nemi mchemberi munotori na cho chitupa ndikati eh zvikansaka munotovhota kandika ichi ndivhota kondinotyike kuvhota tsikanze as long as musingazorovera bora musango bose mukangorovera bora musango tinodzokera futi ku demonstrator murod
izvi zvinotsigirwa nemumwe wechidiki vakeni dzakafa avanoti mutauro wemasoja wekuti musarovere bora musango uneka kuchikidzira mukati izvo zvinoita kuti sarudzo dzegore rinoya dzisave dzakajeka
Indaitobva kuHarare ndanditori nemotikari yangu zvoita tichisvika patogeti ndakamiswa vhati mukuru mune chitupa here ndabudisa chitupa changu pane mumwe aitendiri kuone kusiye kwanga ndiri kuwindo vachitarisawo ndofunga mene zvaaita samota futi mumwe achitaura neni then mumwe wacho abva azongoti no ihope mukuru muruze kuti muri kuvhota and hamurovere bora kusiriko
Amai chatikobo vanoti zvave kuita masoja mucherechedzo wekuti zvina hazvina kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika.
Ndoshamisika nazvo ndikati saka ningirikiri exercise iyi isati yanyatsopera ndozvandakangofunga. Kusi masoja acho mukambashaya murodhi muzombaona mumwe musi munodarika musingabvunzi chitupa muzoona mumwe musi munodarika monzi zvitupa zvitupa vachingotaura zvavanenge vachitaura saka unotozoona kuti exercise yachona saka isati yapera hatisikunzwisisa kuti chichikuitika.
Kunyange hazvo vanhu vakawanda vakafarira masoja nekuyamura kuti vamugabe vabve pachigaro nhasi vazhinji vave kuchema nekutorerwa kodzero dzavo nemasoja mamwe chete masoja anonzi vari kuitira vanhu vanowana vasina zvitupa pamaroadblocks utsinye hwekuumburuka pasi pane mvura nekuti vasiyiwe nedzimotokari dzavanenge vakakwira Sangano runoona nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rinoti rinoshungurudzika zvikuru nekutyorwa kwekodzero nemasoja munyika. Mugwaro ravakaburitsa nezuro ZPP inoti mirizhonga yakaitwa nemasoja mwedzi wambudzi chete inosvika zvikamu makumi maviri neshanu yemirizhonga yakaitwa mwedzi wose. ZPP inoti paramende inofanirwa kuumba bazi rinoongorora mirizhonga iri kuitwa nemasoja sezvinodiwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano remagweta akaremara Lawyers with Disabilities Zimbabwe rinoti rinofara chose nedanho rakatorwa nemuchuchisi mukuru wehurumende kana kuti prosecutor general Varei Gova rekupa mvumo kunhengo yaro vamehluli Ndlovu yekuti vamire mudare semuchuchisi izvo vairambidzwa kuita kwemakore akawanda. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vandlovu avakawana basa semuchuchusi kumakore kuma 2005 vairambidzwa kumira mudare semuchuchusi vachinzi semunhu asingaone vaigona kutadza kuona zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitwa nevanhu vanenge vachipa uchapupu mudare. Vandlovu vaiita basa ravo reuchuchusi muset down office umo munoongororwa kuti nyaya dzinokodzera here kupinda mudare pamwe nekuronga kuti dzopinda mudare ripi. Izvi hazvina kufadza Vandlovu avo vakaenda kudare Labour Court iro rakavapa mutongo wekuti vaifanira kupindawo mudare sevamwe vachuchusi. Asi zvisinei nemutongo uyu vaive muchuchusi mukuru vaJohannes Tomana vakaramba kutambira mutongo uyu. Izvo zvakazoita kuti Vandlovu vatsvage rutsigiro rweZimbabwe Human Rights Commission nemamwe masangano. Munyori mukuru wesangano reLawyers with Disabilities Zimbabwe vaAbraham Mateta vaudza Studio 7 kuti nyaya yavandlovu yaivarwadza zvikuru.
Saka tinoona kuti idambudziko rekuti kune vamwe vanhu vanofungidzira kuti kusaona kunogona kutadzisa munhu kuita basa rakaita seuchuchisi. Asi isu tinonyatsozviziva kuti tine magweta pasi rose mamwe akaita zvinorova vakanga vasingaoni. Saka nyaya yavamehluli Ndlovu yanga iri nyaya yanga ichitirwadza zvikuru.
Vaenderera mberi vachiti vanotenda muchuchusi mukuru mutsvava reigova avo vakaongorora nyaya yavandlovu pavakangopinda basa ndokuvapa mvumo yekuti vaite basa ravo sezvinongoita vamwe vachuchusi. Vandlovu vakapiwa mvumo iyi mwedzi wapfuura. Vamateta vanoti sangano ravo rinofara chose nedanho rakatorwa navagova.
Danho ratorwa navagova rinotifadza zvikuru semagweta anomirira vanhu vakaremara, nekuti zvinotipa tariro yekuti tichaonawo vanhu vakaremara vakati wandei vachipinda munzvimbo dzakaita seidzodzo.
Vandlovhu Studio 7 kuti vakafara chose pavakawana tsamba kubva kuna vagova yekuvapa mvumo yekuita basa ravo mumatare, uye vati vakatotanga kumira mumatare kunyange hazvo vasati vave nemichina yavanoda kuti vaite basa ravo zvakanaka. Vandlovhu vanotsanangura kuti vakatonyorera kuvakuru vavo vebasa vachivaudza zvavanoda kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka.
Aiwa, vachiri kuzotenga. Tanga tichiri kunyora matsamba achona ekukumbira mabraille machines pamwe chete nelaptop yekubatsira kuverenga mabhuku emutemo. Saka izvozvo vachiri kugadzirisa zvisati zva.
Vamateta vakurudzira nhengo dzesangano ravo pamwe nevamwe vakaremara kuti vashande nesimba vachiti zvakaitwa navagova zvinoratidza kuti zvinhu zviri kushanduka. Vamateta vati vakatambirawo kudomwa kwavaJoshua Malinga sachipangamazano kumutungamiri wenyika munyaya dzevakaremara, vachiti iri idanho rakanaka chose rinogona kugadzirisa matambudziko avanosangana navo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tinotenda Godwin nenyaya watipa inoshingisa. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro inokupai zviri kuitika muZimbabwe. Batunotepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kambo Mailili kachibva kuna Ja Praiser, muimbi ane mukurumbira pari zvino munyika achibva pauzumba apo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Musangano wechimbi chimbi webato riri kutonga reZANU PF uri kuitwa muHarare, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitarisirwa kudomwa zviri pamutemo kuti vange vachitungamira bato iri pamwe nekuti ndo vachamirira bato musarudzo dzegore rinouya. VaMnangagwa kana vachinge vadomwa semutungamiri webato, vari kutarisirwawo kudoma munhukadzi semumwe watevedzeri vemutungamiri webato pamusangano uyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana manhera anhasi nenguva dza7 PM, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voashona.com. Anokuoneka ane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Gibbs Dube.